tinofara nemaregulations akaitwa neZimbabwe Media Commission ichishanda pamwe chete neMinister of Information, nekuti kubva pakaitwa Freedom of Information Act tanga pasati pava nemaregulations anotaura kuti vagari vemuZimbabwe vachange vachiwana information sei.
Zvii zvanga zvichiitwa pasati panyatso jekeswa kuti munhu anga wani sei iyo kodzero yekuwana mashoko iyi?
Tanga tichimboshandisa dziri tsamba dzatanga tichinyora kumapublic entity akasiyana siyana tichikumbira kana tichirequesta for information. Asi iko zvino nekuti maregulations avapo, ane fomu rinotaura kuti kana uchida information unoita sei. Pane fomu raunofila semugari wemucommunity kana kuti semugari wemuZimbabwe rinenge richibvunza information yako neinformation yauri kuda kuziva.
Ko kana uine chinyunyuto?
Tichitarisa maregulations iwaya, ari kutipawo fomu rekuti kana munhu usina kufara, let's say kuti munhu akumbira information asi haana kufara nedecision kana nemhinduro yaapiwa nepublic entity, kuti anogonawo zvakare kuenda kuZimbabwe Media Commission achiapila. Tacherechedzawo zvakare kuti maregulations aya ari kupa an obligation kana kuti sungiro kumapublic entities emuZimbabwe kuti kubva zvino kusvika muna March, pa6 months mapublic entities emuZimbabwe anosungirwa kuti atipe information.
Zvinenge zvichiitwa sei?
Kubirikidza neni initial statement inenge ichitaura mafunctions avo, madepartments avo, kwavanowanikwa, malocations avo, maadresi avo, uye zvine kuti ivo vane information yakaita sekuti marecords einformation yavanayo. Izvi zvichabatsirawo kuti vagari vemuZimbabwe vazive kuti kana vane information yavanoda vanoenda kuentity yakati neyakati kana kuti ministry yakati neyakati.
Zvii zvamuri kuitawo kushambadzira kuvanhu kuti vazive nezvekodzero idzi?
Tanga tichifamba mumacommunities akasiyana siyana mumaprovinces ese emuZimbabwe tichidzidzisa kana tichizivisa vanhu uye nekuti maregulations aya ari kuti chii. Saka mukufambawo takafamba maprovinces anoinclude Manicaland, Matabeleland South uye Matabeleland North. And tichiri kutenderera zvakare maprovinces amwe. Pane zvimwe zvichemo kana kuti zvikumbiro zvanga zvichibvawo kumacitizens.
Zvipi zvavasiri kufara nazvo?
Chikumbiro ndechekuti Zimbabwe Media Commission ngaiwanikwewo mumaprovinces nemumadistricts akasiyana siyana, kwete kuti kana vanhu vakuda kuapila mushure mekunge vanyimwa information vanozofanira kuenda kuHarare. Chimwe chichemo zvakare chichemo chenyaya yemafees, nekuti mumaregulations aya munhu anenge achida kuapila kuZimbabwe Media Commission anofanira kubhadhara 5,000 RTGS. Macommunity members akasiyana siyana ari kuchemawo kuti mari iyi imari yakawandisa.
Asi mati masuma here hurumende nezvezvichemo zvenyuzvi?
Hatisati taita a formal communication, asi patanga tiri kuLupane tanga tina commissioner Tanaka Muganyi, vana commissioner kuZimbabwe Media Commission, avo vatazivisawozve pamusoro pezvichemo izvi zvatange tichisangana nazvo. Asi mushure mekunge tafamba maprofits ese tichazotaura zvakare neZimbabwe Media Commission tichivapa information yakakwana iri kubva kumaprovinces ese ari muZimbabwe mari nemaregulations.